Vai chulema varikutaro sirwa kutora miko munandare ye Euro Stadium pamberi pevatungamiriri venyika nevamwe vakambotungamira nyika. Nokuda kwechirwere cheCovid-19, hurumende yeZambia inoti varikupinda munandare iyi vanhu vakakokwa zviri pamutemo chete. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vamunangagwa vakakokwa zviri pamutemo navaichulema. Vanoti mutsamba yavakakurokotedza vakati vazivisa kuti vanoda kuti vashande pamwe chete mukusimudzira nyika dzavo. Vamwe vatosvika kuZambia ndivachamisa avo vanoti kukokwa kwavo kumhemberero hakuvashamise sezvo vaine ushamwari hwakakomba hwemakore navaichilema. Vashamisa vanoti kukokwa kwemapato anopikisa mucherechedzo wekuti hapafanirwi kuita rovengo pakati pemapato anenge achitonga neayo anopikisa munyika dzakasiyana.
Kukokwa tino mufaro mukuru nokuti tine ukama hwatinahwo hwatanga tina kubva makare kare. Kwenguva yakareba ukama hwedu hauna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura, hwakatanga kare kare apo patiri kuita mubatanidzwa hwemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechete.
Pakabvunza kuti vakasangana nemutungamiri wenyika vamunangagwa avo vakakokwawo kuZambia vachataura navo here, vachamisa vanoti hapana chinovatadzisa kutaura navo vakasangana sezvo vachivatora semukoma.
Isu hatizive kuti tichasangana navari pasi nokuti vanenge varipo vakakokwa vari kumatafura makuru ndokwatinetiri hatizivio kuti vanenge vari kutiwo, asi kana tichinge taonana tinoona vanyamunhu nokuti tinobva mumba imwe chete. Zimbabwe imba imwe chete iri vana vanyamunhu zvokuseropoka na kuvavana kana izvo zvokuti vanhu vanenge vachiti vakandiona kitange taita kusura tisu vanoona vachida kuti nyika inake chepangu chengawo semananga hapana risingabodi.
Kunyange mutungamiri webato rinopikisa muBotswana vaDumelanga Salisando vasina kunge vakakokwa navaHichilema, mutungamiri wenyika iyi vaMokgweetsi Masisi vaburitsa mashoko vachiti vavakoka pavanhu vanenge vakamirira nyika iyi. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muZinafundo Lovemore Maduku vanoti zvaitwa navaHichilema chinhu chakanaka chinofanirwa kurumbidzwa.
President Hichilema vaita zvakanaka. Zvakanaka pakuti vaziva kuti vane ivo pate zvavo vanga vari munhu akagara munyareba ari opposition vachida kuita president, vachitadza vachida kuita president, vati kubudirira vachida kuita president vozobudirira. Saka vana kukangana kwavakabva zvakafananaka chereki nokuti munhu haana kukangana kwavakabva.
MuZinafundo Maduku vanoti vaHichilema vangotora mazisahwira avo chete mune ramangwana mutungamiri haafanirwi kusarura.
Asi apawo tiri kuona kuti zvavaita hakutori vange vatora every opposition, vangotorawo mashamari avo nokuti maopposition avadaidza haasiri opposition yenyika yega yega maafrica, vangodaidza maopposition avaishanda navo. In future pamberi apa hachivanongozoitwa izvozvo kuti ndodaidza munhu wandiruzivanaye wandaishanda naye, asi kuti unokwanisa kutongoti nyange ari president aripo akasarudzwa futi ngaangoziva kuti munyika yega yega mune vanotonga nevari kupikisa.
Mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vanoti havana kukokwa kumhemberero, vanoti kukokwa kwemapato anopikisa neari kutonga idanho rakanaka rinoderedza ruvengo pakati pemapato aya.
Isu hatina tsamba yatakatambira inotikoka kuenda kumusangano iwoyo unogadza mutungamiri weZambia. Asi taiza mamwe maopposition parties nemapato ari kutonga, chinhu chakanaka, chinhu chinoita kuti politics dzedu dzatachagara tichitaura kuti dzakanganisika neruvengo nekutukana pakati pemapato anotonga neanopikisa zvinoreva kuti dzinenge dzaakuita zvakanaka.
Mutauriri mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatapadzwa Mugwadi vanoti havo hapana chinofanira kupembererwa neMDC Alliance pane zvakaitika kuZambia. Mugwadi. vanongora nyaya zvematongerwe enyika varejoicing wenya vanhu sezvo vanopikisa munyika dzakasiyana vaine mubatanidzwa wavo inzira yekusimbisana kuti hapana zvisingagoneke kuti vatongewo Vaichilema avo vakakutidza kashanu vachida kuita mutungamiri wenyika vachikundwa vakazokunda mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu musarudzo dzakaitwa musi wa12 Nyamavhuvhu. Vaichilema vanova muzvina bhizinisi vachagadzwa kuve mutungamiri weZambia wechinomwe kubva nyika iyi zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1964. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.